Maya.
Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. Although we are broadcasting from home due to COVID-19 epidemic, thank you for joining us this Thursday, September the 10th, 2020. I'm your host, Sithandekile Mhlanga, and today you will be looking at quite a number of issues, COVID cases, political issues, and others.
Mark. Yes, and I'm Marvelous Mhlanga, and we are broadcasting from my home in Washington, D.C., because like what Star said, of the COVID-19 pandemic, which is currently ravaging the whole world, including Zimbabwe, where we've seen the number of deaths spiking in recent days. So we'll be looking at some of the issues related to COVID-19, and we'll also be looking at some of the political developments, where today we saw the court in Harare and Mashingo giving bail to Godfrey Kuraone, in fact throwing out the case of Godfrey Kuraone, the MTC activist who had been in a jail for over 40 days, and in Harare also the court case of Frank Chikore and Takawira, another journalist, was also thrown out. They were being charged with having flouted COVID-19 regulations when they went to a hospital that had the three women, the MDC trio, who allegedly were abducted, were in that hospital, and the two journalists were trying to interview them and were arrested. So their case was thrown out today. But we'll also be looking at other developing issues. We see only yesterday there was a delegation in Zimbabwe that was sent by the ANC, and the delegation met with ZANU-PF but was not able to meet with other opposition leaders, as they said their mandate was to talk to their sister organization, the ZANU-PF, and ZANU-PF saying there is no crisis in Zimbabwe, but those opposing saying, especially the opposition parties, saying there is a crisis. We saw the churches also crying out, saying there is a crisis in Zimbabwe. So those are some of the issues that we'll be looking at as far.
Yes, and speaking of court cases, there was also the Gugurahundi case in at the courts today, where the residents are saying the government should not be the one spearheading this, as it is covering up the evidence, and it must be a case that must be investigated, and the victims themselves must be the ones who are spearheading it. We'll see how the case goes as the days go by. And speaking of COVID-19, we see that today, according to the Minister of Health, as of yesterday, there are 222 deaths in Zimbabwe due to COVID-19, 7,429 infections. Those are the accumulative cases. And this is after 41 new cases were recorded and 4 deaths yesterday. We are bringing the number to those figures. And worldwide, the COVID pandemic is still raging. We see more than 27 million cases here in the U.S. They are almost going for 28 million, because we have 27,911,537, and the numbers keep rising. We have 904,675 deaths, which means the deaths are almost nearing 1 million. And here in the U.S. too, the numbers are spiking. And we also heard, Mark, that because people are opening up spaces, mm-hmm. even in the U.K., the cases are spiking again. We hope that it won't be as bad in Zimbabwe, because we see the government is also relaxing most conditions. We saw that the flights, the international mm-hmm. flights and the domestic flights will also be allowed to operate. We also see that some tourism operators have started business, which means many places are getting opened now. Let's hope there won't be spikes, and we hope people continue observing the regulations so as not to lead to a spike.
Yes, sir. And here in the United States, like what you're saying, we think that they're actually 6.3 million active cases, COVID-19 cases, and 190,000 deaths. And here in Washington, D.C., where I'm broadcasting from, there are over 14,000 cases and 615 deaths. So we continue to give you our programming from our homes. But also talking about those court cases, Standakile, we see that, you know, the Daily News actually reported today that there are some women organizations who are actually at the moment trying to take the president to court over what they say. They are citing that at the moment there are not enough women in decision-making positions within the government. So this is a story that came out of the Daily News, and we will be trying to speak to some of the women rights activists and some women rights groups to see if they can come in and weigh in. So the women are saying they are suing the president, Emmerson Mnangagwa, that they are citing gender insensitive cabinet. They are saying that they saw the minister Fortune Chassis leaving his job, and he was replaced by a man. And also when we saw the minister of lands passing away, he was also replaced by a man. So this is an issue that organizations like the Zimbabwe Women's Lawyers Association and the Women's Academy for Leadership and for Excellence are trying to put together a case to make sure that, you know, the cabinet is gender sensitive. So we'll see how that develops, but it is a developing story. So we'll be looking at some of those issues as well. So.
Yes, we saw that they are also submitting that following the announcement by the chief secretary of, to the president, you know, Michael Xvanda, on November 8th last year, Mnangagwa appointed 5 female and 8 male ministers, and a further 5 women and 13 men as deputy ministers. So women are also demanding space in that respect. Yebo ke kulabo abathanda ukuthoma namhlanje nje kungolwesine mhlazi ku 10 ke kumpandula ku September sizabe sicokungula idaba oluchiyeneyo namhlanje sizakhangela ukuphathelane le COVID-19 sikhangele njalo kwezombusazwe. Kwezombusazwe siyabona njalo ukuthi kunenge okwenzakalayo. Bemthethwandaba bekulo daba lwegugurawundi lapho abantu abathi hayi akumelanga uhulumende kube nguye oqhuba lolu daba ukuthi athi abantu bengcwatshwe kutsha, athi abantu benziwe lokhu lalokhu. Kufanele kuzenzele bona abantu njalo kukanti udaba lolalukaphenyi phenyisiswa kwatholakala ukuthi ngempela kuyini okwenzakalayo. Lokhu kungela esingathi ngesiNgisi yi-justice. Sizakhangela njalo, sibonile njalo ukuthi isiphathamandla se-MDC eMaswingo, umnumzana Godfrey Kurahuone, obelokhu ebotshiwe okwenyanga sokwedlula inyanga, kuthiwa ulamacala ukuthi ngoba wavala umgwaqo kwenye indawo, wahlabela kwenye indawo, ukhululeke namhla emthethwandaba okuthiwa u-acquitted. Ngakho-ke ngaseyi-ke kuqhubeka lolu daba njalo. Siyabona ukuthi intathela izindaba lazo bekuthiwa zephula iziqondiso zomthetho we-COVID-19 lazo udaba lwalo belusemthethwandaba namhla lulokhu zikhulule. Sizabona njalo ukuthi sesikhangela abantu ababhubha kuleli gcikwane ngegcikwane leli le-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle luthi abadlula 222 sebefile. Kukanti ke selokhu laqhamukayo leli gcikwane, kukanti abedlula 7,000 bahlaselwa yilo. Kodwa emhlabeni jikelele izigidi lezigidi zabantu abahlaselwe yileli gcikwane. Kodwa-ke singayikhatshana sibonile njalo ukuthi kulaba abesifazana abahambisa umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba, bathi ngoba kaniki abesifazana amathuba afaneleyo. IZimbabwe Women Lawyers Association ithi yona uMnangagwa yena ufaka ezikhundleni abantu besilisa okwedlula ke abesifazana. Ngakho ngalokhu bamisa emthethwandaba ukuthi labo bafuna ukuthi bengene kulokhu. Yes, ingakabi-ke labahlonitshwa bethu balamhlanje, siyananzelela ukuthi abantu bathwele nzima ukuthi benqabele igcikwane le-COVID-19 leli ikakhulu kobulawayo lapho abakhala khona ngamanzi amanzi asilela kobulawayo babonakali namhlanje bekuleziphithiphithi abantu bezama ukuthi bethathe beyakhe lawa amanzi ngakho ke sike saxoxa ke lesiphathamandla sethu lesinye isiphathamandla ke ngathi olwela ilungelo lalonto onkosazana amagodo ngamahlangu wasichasisela ke ukuthi ngempela amanzi anzima ukuwathola asizweni ke amazwi akhe ke lapho esixoxelayo khona ukuthi yena ubesithini ngalolu daba.
Ai wat nokuchingamidza yi pano pachirongwa chedu pa Live Talk. Icho tiri kukupakurira iyi tiri muWashington DC. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye chirongwa chemadzimai cheWomen's Round Table. Anasi tiri kutepfenyura tiri kumba pamusoro pedenda reCOVID-19 kana kuti coronavirus iro ratekeshera pasi rose uye pari zvino tiri kuona kuti munyika mune vanhu 7,429 vabatwa nedenda iri reCOVID-19. Tichiona zvakare kuti pane vanhu 222 vawanikwa ivo vachishaya kubva kuchirwere ichi cheCOVID-19. Panguva imwe cheteyo pane vanhu 5,000 vari kuwanikwa ivo 5,542 vari kuwanikwa ivo vachinzi vakabatwa nedenda iri reCOVID-19 asi vakawanikwa ivo vachiri kunda. Saka ndo zvimwe zvatange tiri kutarisa ipo pano. Tichitarisa zvakare zviri kuitika pasi rose pamusoro pedenda irori reCOVID-19 pari zvino. Tinoona kuti John Hopkins University iri muno muAmerica inotaura iyo kuti uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iro reCOVID-19 pasi rose hunosvika 27 million vauda kutosvika ivo pa 28 million pari zvino 903,000 vauda kutosvika pa 1 million vanhu vachiwanikwa ivo vachishaya. Muno muAmerica matiri kutepfenyura tiri mune vanhu 6.3 million vawanikwa ivo vachibatwa nedenda iri reCOVID-19 190,000 vakawanikwa ivo vachishaya. MuWashington DC munova imo mandiri kutepfenyura ndiri mune vanhu vanosvika ivo 14.3 vawanikwa vachibatwa nedenda iri reCOVID-19 615 vakawanikwa ivo vachishaya. Saka nhasi tichange tiine gango semusi wechina kudai pachina chemadzimai tichange tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya yedenda irori reCOVID-19 asi tichitarisa zvakare zviri kuitika pamusoro pezvematongerwo enyika tinoona kuti nezuro munyika manga muine nhumwa dzanga dzakabva kubato reANC dzakatumwa idzo navaCyril Ramaphosa vanova mutungamiri wenyika yeSouth Africa. Takaona nhumwa idzi dzichipinda munyika asi dzakawanikwa dzichizeya nebato reZANU-PF asi havana kukwanisa kunge vachiwana mukana wokuti vazeye nemamwewo mapato anopikisa zvanga zvakatarisirwa neveruzhinji uye kana nevemakereke nevamwewo mapato akazvimirira. Takaona zvakare vazhinji vachiti ivo vanga vari kufungidzira kuti nhumwa idzi dzaifanira kuti dzikapinda munyika yeZimbabwe dzowanikwa dzichiwana mukana wokuti vawanikwe ivo vachikurukura nemapato anopikisa vachinzwa kuti zviri kutaurwa nehurumende kuti munyika hamuna imo mapishapisha yavanoti ivo no crisis ndizvo here. Totarisa zvakare kuti muzuva ranhasi taona kanzura veMDC Alliance vaGodfrey Kuraone vakange vari muchitirongo kweyatingati mwedzi ichidaudzira vawanikwa ivo nyaya yavo ichiraswa uyezve kumasvingo uyezve tikaona kuti muHarare manga muine vatapi venhau vaviri vanotivo Frank Chikore nemumwe wake vawanikwawo nyaya yavo ichiraswa zvakare zvichinzi izvo panga pasina humbowo pamusoro penyaya iyoyi. Vaviri ava vakange vakasungwa vachinzi ivo vakawanikwa ivo vachityora mitemo yeCOVID-19 apo vakawanikwa vachienda kunotapa nhau kuchipatara kwanga kuine madzimai eMDC Alliance vanoti ivo vakapambwa munguva yapfuura vanoti Johana Mamombe, Cecilia naNetsai. Saka ndo zvimwe zvavakawanikwa ivo vachisungirwa uye zvakare tinoona kuti tiri panyaya iyoyi yematare pane mapato emadzimai kana atingati maWomen's Organization vari kuwanikwa ivo vane nyaya yavari kuti vada kukwidza kumatare yavari kuti ivo havasi kufara pamusoro pekushomeka kwemadzimai matingati mudare kana kuti mucabinet vari kuti ivo pari zvino havasi kufara kuti madzimai mashoma varikuwanikwa ivo vachibata mabasa epamusoro. Saka varikuti madzimai aya varikuti ivo taona izvi zvabuda mubepa nhaure Daily News. Tikuona kuti madzimai aya varikuti ivo vamunangagwa pari zvino havasikuwanikwa ivo vachipa mukana wakainzana kumadzimai kana varikupa vanhu mabasa. Tinoona sangano reZimbabwe Women's Lawyers Association adzwalwa ne Women's Academy for Leadership and Political Excellence ndo masangano arikubatana vachiti ivo vamunangagwa havasi kuteedzera yatingati iyo bumbiro remutemo, nekuti bumbiro remutemo rinoti madzimai nevarume vanofanira kupiwa mukana wakafanana panyaya yekuti vapiwe mabasa ekunge vari pazvigaro zvekuti vaite makurukota muhurumende. Saka madzimai aya vari pasi pemasangano iwaya Zimbabwe Women's Lawyers Association nesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence vari kuti ivo izvi hazvisi kuteedzerwa nemutungamiri wenyika, uyezve vari kutoda kunge vachikwidza nyaya iyi kumatare vachiwanikwa ivo vachiti panofanira kunge pachinzi kana pabvawo rimwe gurukota powanikwawo gurukota iri richitsiwa nemudzimai. Vanotaura ivo vachiti nguva yapfuura vaFortune chasi vatakaona vachisiya basa vakawanikwa vachitsiviwa nemurume, uyezve pakawanikwa ipo vaparents shiri muchakabhu vachisisiya vakatsiviwa zvakare nemurume kwatingatiesa gurukota. Saka masangano emadzimai aya vari kuti ivo izvi hazvisi kuenderana nemamiriro akaita bumbiro remutemo remuZimbabwe. Saka ndo zvimwe zvatange tikuzeya ipo pano tichionesana maonero enyu inini kuti munoona sei zvekutaurwa nemapato emadzimai aya kuti mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino hazvisi kuratidza kuti madzimai ari kupiwa mukana wakaenzana nevarume. Ndokutaura kwavari kuita. Saka tichange tichiedza kuti tizive izvozvi, asi zvimwe zviri mugango zvatiri kuedza kuti tizive pazuva ranhasi, nekuti tinoona tamboedza kuti tibate masangano iwaya atataura pamusoro pezvavo but vazhinji vacho vari kuti pari zvino nyaya iyi vanga vasati vanyatsogadzirira kuti vataure pamusoro pezvayo. Asi tichange tichingoedza kuti tiuye pano tichizeya tichionesana kuti munoona sei zviri kubuda panyaya iyoyi, nyanya takanyanya kutarisa mamiriro akaita zvinhu pamabasa iwayo ekuti vanhu vaite makurukota. Tichidzokera zvakare panyaya huru iri kunyanyonetsa iri kutaurwa nevazhinji, nyaya yekushanya kwenhumwa dzakabva kuANC dzatakaona dzichipinda munyika yeZimbabwe nezuro. Takaona ava Jacob Ngaribvume rebato reTransform Zimbabwe vachitoedza ivo kuti vaende kumuzinda weSouth Africa uri muHarare kuti vawanikwe ivo vachiona kuti vangaone here kana kuti vataure nehumwa idzi. Saka ndo zvimwe zvanga zviri kuitika. Tichiona zvakare vamwe vakadai semutungamiri webato reMTC Alliance vaNelson Chamisa vanga vachinyorawo padande mutande ravo reFacebook vachitenda ivo kuti nhumwa idzi dzakauya munyika, asi vanga vasinganyatsotsanangura zvavo kuti vanga vachizoda kuti apa paitwe sei. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano kuti imi munoona sei kushanya kwenhumwa idzi dzakabva idzo kuSouth Africa munyika. Munoona kunge zvakabatsira here kuti nhumwa idzi dzakawanikwa dzichishanya uyezve dzikawanikwa dzichisangana nerebato yatingati rebato reZANU PF badzi. Vamwe vatanga tiri kutaura navo vakadaisa mai Margaret Dongo vanova murwiri watingati vakamborwa hondo yerusununguko vanga vari kutaurawo zvakasiyana panyaya yenyaya iyoyi. Saka regai timboedza kuti tivabate panhare tione kuti vangapinda here pachirongwa vachitipa pfungwa dzavo pamusoro pemaonero avo panyaya yezviri kuitika panyaya yekushanya kwakaita nhumwa idzi dzakabva kuSouth Africa. Saka ivo vanga vari kutaurawo mafungiro avo panyaya iyoyi. Saka tichange tiri kuedza kuti tivabate panhare tinzwe kuti vari kuona sei zviri kuitika izvi panyaya yekushanya kwenhumwa idzi. Sa
see other players don't do so, and as for MDC, I think already we have a position, and I cannot divert from that position. Position about MDC, the right person is Fadrai Mayere, because we is an alternate government. We welcome the dialogue. We say we want to fix things in Zimbabwe, but it has to be done accordingly. So what I can rightfully say is the party will issue an official position on how we feel about the defense delegation. But otherwise, we welcome them that they are going to meet every player, and of which they describe, they explained to say they come to meet some players and they meet other players when they come back. We don't really know why they did that. So I think after they own, the party is going to use an official position.
Tambo kwanza kunge tichinzwa kubva kuna amai Margaret Dongo vachitaura ivo pamusoro pemaonero avo mamiriro akaita nyaya iyoyi yekushanya kwenhumwa dzakabva kuSouth Africa. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii, hatichiedza kuti tivabate panhare. Sekutaura kwatiri kuita pari zvino, tiri kuedza kuti tibate amai Margaret Dongo, tinzwe kuti ivo vari kuti chii pamusoro pakaita mamiriro akaita kushanya kwakaita nhumwa dzakabva kuSouth Africa. Saka pari zvino tichida kuona kuti tingakwanisa here kuti tione kuti zvii zvavari kutaura panyaya iyoyi, uyezve tichiedza kuti tivabate panhare, nekuti vanga vati tivabate panhare, uyezve sekutaura kwataita pane zvizhinji zviri kuitika pari zvino panyaya iyoyi yemamiriro akaita zvino. Sekutaura kwataita nyaya yakanakawo iri kubuda ndeyekuti kumatare ezimhosva muzuva ranhasi taona isu vanga vari muchizarira veMDC Alliance vaGodfrey akuraone vanovaivo kanzura vawanikwa ivo vachiburitswa muchizarira muzuva ranhasi. Saka ndo zvimwe zvaitika muzuva ranhasi. Uyezve regai tinzwe.
Ini ndinonzi Margaret Dongo. Margaret Dongo munhu werusununguko. Kumri takarwirawo nyika. Ndatichizi.
Apo tikunzwa amai Margaret Dongo vachitaura ivo pamusoro pekushanya kwedelegation.
Chatinoda kudzidzisana nekudzidzisana ndechekuti isu tigaroziva kunyanya vakarwira nyika kuti pagara paine kutyidzana pane nyika dzese dzakaona utungi hwavo kuburikidza neliberation struggle. Nyika idzodzo dzinotyidzana dzakaita panga ANC, SWAPO nedzimwe dzakadaro. Ndiri kuda kutaura nenhoroondo yekubva pacha kwakaita vanhu vatungamiriri veANC kuuya kuzoona ZANU-PF. Rwendo urwu rwanga ruri rwendo runonzi rwesolidarity rwunoitwa nenyika idzodzo dzakarwira rusununguko harunei nehurumende. Zvinhu izvi ngazvikliye kuvanhu, zvijikiswe zvakanyatsonaka kuitira kuti tisazoita mahumahuma tichidzidzisa vanhu zvinhu zvisipo. Chokwadi chiripo ndechekuti ZANU ine kodzero yayo yekuti ikurukure nedzimwe nyika dzakanga dziri dzichirwira nyika nguva yataivwirawo nyika isusu. Saka vanenge vaine kodzero yavo yekuti vasheye vava vanotauriranawo kuti vaone kuti vari kukanganisa kwapi, vari kunatsa kwapi, vese zvinhu zviri kuvafambira sei. Saka ndatinditaure kuti aiwaka visita ava havangauyi kuzouya kuzoona vanhu vekuembasi yeunited states vamunu muHarare. Kokwavo kusouth africa hakuna here embasi iyoyo? Havangatika vada kuona maopposition nekuti vafambira kuya kuzoona zivanhu vezano kuti vakurukure nyaya dzavo dzehundu nedevelopment yavari kuita kuti vapapi. Saka izvo ndo zvatofanwa kuziva. Zvakafanana neizvo kuti madema akauya achiti aroda kuona vanhu veopposition vaanotyidzana navo, haanganzika unofanirwa kuonawo vanhu vezano nekuti wauya kuzoona vanhu vaunotyidzana navo. Ai, saka ndatichitsanangurirane zvakanaka kuti kuvhakacha kwaita vanhu avo, kurwendo rwauya nevanhu avo runonzi solidarity dialogue yavanoita nyika dzese dzeru dzakabvira rusununguko. Saka vanopana mazano hanzi tikomo tinopfutidzana moto, ndo murwendo uhu. Saka inini ndinofanira kunga ndichidzidzisanawo nevamwe. Hazvitauri kuti kana ndadzidzisana
we're hearing there from, actually, I think we've got her on the phone. Hello, my dongo. Hey, I want to know Chingamiza Ipachirongwa. Saka mamuru kutaura imi pamusoro pekushanya kwa kaita delegation iye ku South Africa. Atipewa kungwa zenyu kuti munoona sei nekuti vazhinji vari kupokana kuti iko sei vasina kusangana nemanguwo mapato.
Kuizano kese bato riri kutonga mapato maira ayakanga ari kuhondo akarwa hondo. Saka ane chigwiridzano nekubatana kumwe chete kwavakaita mapazi mapato ese akabvira rusununguko zvakafanana nekudyidzana kunoita bato reSWAPO nerezano PF bato reANC nerezano PF nemamwe mapato akanga ari kuhonduka naiwa eTanzania zvichienderera zvichidaro saka zvakasiyana zvikuru kana vanga vatumwa nehurumende vane kodzero yekuona mamwe mapato ese uyezve kana macivic groups kudai vanga vatumwa vafambira zvinhu zvehurumende asi iye zvino zvatakatarisana nazvo ndezvekuti vafambira solidarity dialogue yavo yavanoita semapato akarwira rusununguko.
Saka imi semaonero enyu pane zvinozobuda here apa tichitarisa kuti bato rezano PF riri kuti iro hapana mapisha-pisha asi kutaura kwavari kuita asi vamwewo vanoongororawo vari imomo vamapato anopikisa vari kuti aiwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Zvinoenderana nekuti ivo vafambirei kuuya kwavaita kuno muzimbabwe kuti vazotaurirana nebato rezano PF vafambire chii? Vafambira zvinhu zvemusangano here kana kuti vafambira zvinhu zvekutongwa kuri kuitwa nyika inei? Asi maonero angu ese mapato vaakutobvisana zviri mumaziso mavo vari vairi. Yaanguva yekuti vabvisane uye ane chake chiri muziso uye ane chake chiri muziso vaone kuti vagadzirise kuti zvinhu vaite sekutonga kwakanga kwavatarisirwa
Mm-hmm. Maybe if you can say the same in English, just from your observation, you know, there's been a lot of criticism of this the delegation that came from the ANC sent by South African President Cyril Ramaphosa saying, why did they not meet other opposition leaders and civic organizations and the church? What's your observation?
I think people have to understand and be able to distinguish between the difference the difference between a political party visiting another political party and also a delegation sent by government. They are two different things. The ANC delegation has been sent by a political party to visit its partner or ally political party in Zimbabwe, which is ZANU-PF, which is the party that they've been working with during the liberation struggle. So people need to understand the difference there. It's not the visit, it's not on government basis, but it's on political party basis. It's just like if SWAPO would visit ZANU-PF, because they are allies. They've been working together during the liberation struggle. A good example is if Malema is to visit Zimbabwe today, what would happen is Malema is the freedom to meet the political parties that probably they share the same ideology with or they are supportive to. And he is not forced to meet ZANU-PF. So that's the same thing that we are looking at.
But from the brief, you know, before the delegation came from South Africa, we were hearing that they were going to be meeting other players, but it seemed to change once they had then departed South Africa and were in Zimbabwe.
I'm glad you mentioned the word hearing.
Mm-hmm.
There can be different rumors, but the question is, did you verify that? Is mm-hmm. that authentic? Because if a political party is visiting, there is no need for them to start talking about things that they are going to do with other political parties. This is a political party solidarity meeting. So it depends, since you said you are hearing from other people, mm-hmm. is you verify that? Mm-hmm. They say they are, because people can say anything.
And what do you think is the way forward with the way that we've seen? Okay, they came into the country, they met ZANU-PF. What's the way forward?
I think the way forward probably would come from the discussion from the two political parties. Right now, we don't know what exactly was discussed. And what we hear is the rumor. There are always rumors. And what we need to hear is the full report that comes from ANC on what they've discussed, these two political parties. We need to get a full report from the from ZANU-PF as well. Just to report to his people. So I don't see, for me it's very difficult to tell right now to say what is going to be the outcome of their discussions, because their discussions are distant as far as I'm concerned. Nobody knows them. The discussions are discreet. Nobody, they are not public yet. If they are public, then you'll be able to know what is the way forward. But I suggest, I think the only thing is for Zimbabwe, if they really want to request the ANC to send a delegation on behalf of the government, a delegation standing for the government, so that it will be able to meet all the other players.
Pane imwe nyaya zvakare iri kunzi iyo iri kuda kukwidzwa kumatare iri kunzi masangano anomirira madzimai akadai seZimbabwe Women's Lawyers Organization nemamwewo vari kuti iwo hapana madzimai akawanda kana kuti akakwana vari kuwanikwaiwo vachipiwa mabasa semakurukota ehurumende sezvinodiwa nebumbiro remutemo vachiti ivo vanga vakatarisira kuti panobva vakadai savana chasi apo vakasiya mabasa paizogadzwawo mudzimai. Imi munoona sei panyaya iyoyi yeuwandu hwemadzimai vari makurukota munyika pari zvino?
Ini ndinobvumirana navo nhano yavari kuda kutora, nekuti kwadi tanzwa nekungotaurirwa kunzi madzimai tichakuitai zvakati, tichakuitai zvakati. Tiri kuda zviri muconstitution. Kana zvichinzi madzimai 50-50, ngavatitaridzewo kuti vari kuisa effort yekuti chii vari kuda kuisa kuti madzimai avewo pamuutongi. Nekuti zvaziri yezvinezvi hazvitaridzi uchokwadi hwavo. Ndiwo kungoti bhata pakutaura kuti madzimai tichange tichigadzirisa nyaya yemadzimai. Asi panonzi pabva minista wechirume wezvoka ivacant, why don't you put a woman? Munotadza kuisa munhukadzi nei? Panenge kana muchiti izvo madzimai tinoda kuti vave vanoenzana nevarume, tinavo vakadzi vakadzidza muzvare mavhenazi vakawanda. Ende takadzidza muzvikoro zvimwe chete zvakafanana nezvakadzidzwa nevarume. Saka chiri kundinetsa ndechekuti chiri kutadzisa kuti vaimplimente vateedzere zviri muconstitution zvekuti ngapavewo nevakadzi vane huwandu kana kusvika pa50-50 kuti zvienzaniswe chii.
Maybe if you can just come in English with that, what's your view on the issue that, you know, women are crying foul that, you know, there is no gender, you know, equalness when it comes to the number of women that are in cabinet at the moment?
I totally support them. Even if they go to court, I will rally behind them. Because we are feeding on airtime. We are sick and tired of being told that we are addressing that, we are addressing that issue. And yet, each time he is replaced by a man, instead of taking an advantage or an opportunity and say, now, why can't we address the women issue? Why can't we address the women representative discrepancy that we have? So I totally agree with them. I think it's high time women should stand up and they should not stop, because we realize that the men that are ruling us, actually, they take us so lightly, and they know we complain and do nothing. So I think it's our right to complain and to tell them, to say, there has been a minister who is asked to take a back seat. Why don't we have that position replaced by a woman? Not only in cabinet, but in all other positions, even permanent secretaries, says even boards. You know, they are ministry boards and they are boards of parastatals. People are moving out. Men in most cases, but to be replaced by men. So we need to tackle this issue seriously.
Mm-hmm. Thank you very much, Maidongo. Moramba makambo bata kudaro, ndakuona kuti mumwe wangu sa ariko here, but parizvino I think togona kuramba tichienda mberi kusvika tamona achipinda muchirongwa. Tombotarisa nyaya yekuti imi vakarwa hondo yerusununguko madzimai. Munoona muri kunge muri kuwana rusigiro rwakakwana here, uyezve muri kuwana representation yakakwana here panyaya iyi yatiri kuona iyo even kumaminista iko kune kumwe.
Inotorwadza zvekuti kune madzimai rusununguko. Mukatarisa madzimai vakarwira rusununguko, tarisai kuti vangani vari mucabinet, vangani vari mumaparastatals, vangani vari mumabhozi. Hakuna, kunongoimbwa chete kuti tiri kuvagadzirisa, tiri kuvapa zvigaro. Vangani vari muzvigaro, ndivo vakapinda muzvigaro kubva 1980 kusvika izvozvi. Hapana kana vanonzi vatsva vakawanda vanonzi vaiswa muzvigaro. Pane 1, 2, 3 vakaiswa pakapinda new dispensation. But are we happy with that? And vanenge vapinda vacho in the offices, why don't they pass on the statistic to other female fighters? We are a lot of fighters. Some who have graduated in different fields, and some who even
That's a really good, conversation. Also, during this COVID-19, what are some of the, programs that you are embarking on as a woman yourself, moving from just, your position as an
expert? I'm embarking in a number of programs. Right now, what I've been doing, I've donated vegetables to a number of orphanages, good kids' homes, and so forth. And I'm also encouraging women to do gardening. Right now, there are a number of women in my rural who are trying to do gardening, but it's usual. The problem is there's been serious drought this year, and the water levels are so low, and there's no water. Already, they don't need drinking water. So there are a lot of challenges that are happening in Mali. No matter how we they are not donating maize, even the government, that is the social welfare, they are not donating maize to the old age. So no matter how you try to help, the only thing is just to give handouts. Mm-hmm. So I only give handouts of what I have and what I source for my friends.
Mm-hmm. Aiwa, manyatsotsanangura motitsanangura nechishona kuti pane zvamuri kuita here panguva ino yeCOVID-19 kubatsira mamwe madzimai parizvino.
Zvatiri kuita izvinezvi ndezvekuti zvandiri kuita inini ndiri kubatsira maorphanage vari kushayawo, asi zvandoda kutaura ndezvekuti vanhu vari kumaruva ndo vari kutambudzika zvakanyanya. Pamusana pekuti kwakaitika drought, havana kana chikafu. Dhona aita haachapa chikafu zvaaita kare, uyezve kana welfare system yavo yavaipa chibage machembere, havachapa chibage machembere. Saka kune kutambura kusingaiti. Ndakaenda musunu ndakazosvika pamwe pamba pevamwe mukuya vane kuma82 pasina kana moto kana chii. Ndikati kuima muzoti mabika mokubva munochera makomba. Saka muda kuzochera munda muchaita sei? Zvikati mwanangu hapana kana chekubika, hapana chekudya. Ndikakutaurira mabvi ndakaenda kumba kunotora bhaketi rechibage ndikavapa, vakamhanya kunogarisa vakabika sadza. Saka chini taure kuti shedheri ngani dziri kutambudzika, vangani vari kunetseka. Ndandu munopa kutenda vari kunetseka nenyaya yechikamu, uyezve munoziya kamuno hakuna chembeki dzinotambira kamari kuti hanzi maretired mapengineers, asi ndo vakasenzera hurumende dzese dziripo yezvinezvi. But hapana chembere dzinotambira mari kunana England nekumwe kwose kana kusouth africa. Chembere dzinotambira mari kuno kwadzitambire mari kumaruzevha, saka hadzina kana pekutangira. Kuti vakwanise kunge vachindidirira magadheni avo vanoda mvura. Saka mvura kana yapera havana mashandiro. Saka ndiri kuti hurumende ngaiite chirongwa chayo chekuti ise ichere mabhora akakwanisa kupa mvura akawanda mumaruva. uyezve vabatsire chemberi dzinotambudzika maruva ngatipiwe maadikani vakaretire ndovakatedzera ikonomi yatiri kuparadza izvozvi.
Zvingakai ke kumshanisha wethu unkosikazi Barbara Tanyanyiwa, asizveni ke obekukhulunywa nkosazana Magoja Ngamahlangu enhlanganiso yeWoza olwela amalungelo oluntu silaphana singamqumi ecingweni.
Udubo lwamanzi lukhulela lisiya phambili and uyadanisa ukuthi kungani akula solution ebenzesi akula sombululo salokhu ngoba nangani ngoba qala nje sikwazi ukuthi amanzi empompini azaphuma ngelanga lengaka i-1.4 hours kathesi akusabuya uyahlala 2 weeks engabuyi. Ngikhuluma nje elokishini leMagwekwe mhlampe izakhambi ezithwele nzima kakhulukazi ngamanzi ngoba alayingelona sihlala khona esigaba ihlala kuse simo kodwayo se-700 households kodwa i-700 households inezizakuthula abanye kula malotsha kulezingezi lamalotsha so umetingasize on average weisikulwa ukuthi families angabetholakala ku-700 households nalayo engafika ku-1500 families ngoba njengoba nshile ukuthi esinye isindlu silamalotsha ifinye ngayinye kuyadependa ukuthi wonazo kwelilanga lezo kuthiwa i-2 packets which is 4 liters u-3 packets sezazama umzamo wokuthi khona sidiva idynama ukuhlala kwezindlu up to I ukuthi day 1 lakhasikhathi ngemandi njengaaiday uthatha u-F safika ku-I u-8 to-E ebethile izolo sizama ukuthi maybe singathola ama-3 60 liters kodwa kukhanya kuyehlula ngoba ukubuya kwebhawuza ukubuya kuchiyana lokhu kwenza njalo kakuyi ngesikhathi esifaneleyo ukuthi sikhathi i-regular time esikwazisikhathisa so siyavuka-ke lilayintela ngamabhakethi khona ngale sokubangela ukuthi abantu batshone behlezi bedinga imithunzi kumbe bedinga ukukhudumala i-social distance isibalile useyawamkhathi ukuthi yabe unjani and ithiwa lokugeza izandla kayitholakali kakhulukazi ngoba amanzi vele wona ngawakawakho nokugezisa amabhakethi nalawo uyathola ukuthi amabhakethi esikusitha ngawo amanzi uwagesa kakhona kwenza asahlambulukanga ngoba uyakulugezisa ngale njini kodwa uyayithona elayinini kulokufuqana kulapho konke konke so udaba lwamanzi kanye luyinkinga kakhulu amanzi vele wona ngenyeli njalo amanzi aphumayo abuya eliphunga mawukhangela abe likhala esikhathi nalebrown kodwa usetshiswe kakhulu iliphunga ngoba ikhala sezicabanga ukuthi mhlawumbe ukuthi impompo ziyasela amanzi zihlala isikhathi esithinile amanzi ngabe sezitholile amaphayipi asetholile kodwa iphungile ngale isikhathi siyathukiswa ngalikile esiweje esikhathini angathi ngilokukhunta so amanzi angibona lama ugiza ngawo kamahlanga okukhona futhi senanzele ukuthi lokhu amadalayo besekuyisiphasha ngalele phuma xa sigeza ngawo sesiqubuka khuluma nje nangimangobo ngoba ekusweni ngamapeoples ngamaqhubo okuqubuka lo mzimba wonke nje yaqubuka nazidla khona lokhu luba nje ivini yami sokusonke sicuba ibhethadini umzimba wonke ngoba lamaqhubuqhuba ngazo sikhangelele ukuthi kudalwa ngamanzi ngoba lawo makhelwane nakuhle wabona benjalo nobila makuqubula amanzi impompo xa ingadabuka abantu bagijima bayekukha sikhabeseebasebenzise emathoeti usukhalihlingela amanzi anabona ngoba awasengcolile so nxa sisebasebenze etoileti echembini esizahlala kuyo kuletha ingcikeza nokuthi amanzi anabake siwasebenzisa njani so konkena imkhuhlane izaqhubela isanda sileshalo mina ngobulayo ngoba isisombuluko sokuthi sikhathi into ngu-term solution kasiyiboni i-information esiyitholayo kusitranselekiwo ngokuthi qhubekani sisebenzisa amanzi ngonanzekelo ukuhamba kwawo kuza kuyakusakwanda angikwazi nxa sihlala ko-10 days kungela amanzi empompini kuzathi uzaqhubeka kusanda kwanda njani ibhawuza njengoba sengikhulumile ngaphambilini ukuthi kona kayibuyi i-regular times so ukuhlala ulindile ukuthi nxa kuthiwa isikolo siyavulwa sivulwa njani kungela amanzi umzamo kumele ibonakale kakhulu azi ukuthi dolobo kuphala kobulawayo.
Yebo-ke lapho sibonge unkosikazi unkosazana Magoja Ngamahlangu obesichasisela-ke lapha ngohlupho lwamanzi sisamelele omunye umhlonitshwa wethu unkosikazi Barbara Tanyanyiwa sizaxoxa naye-ke ngokunye okuthiyeneyo lizananzelela-ke ukuthi sike saxoxa lapha ngodaba olokungalinganiswa kwamathuba abesifazana labesilisa sibonile-ke lapho ukuthi kule nhlanganiso
esithe uhulumende emthethwandaba isithi yena akalinganisi amathuba kwabesilisa nabesifazane. Ngakho ke udaba lolu selenze ukuthi amanye amagqwetha ahambise uhulumende emthethwandaba ngalolu daba ukuthi bayamsuwa ngesiNgisi. Sesibuyela njalo ke kumhlonitsha wethu unkosikazi Barbara Tanyanyiwa, uthini ngalolu daba? Ungathi ngempela amathuba abesifazane walinganiswa yini labesilisa kwezombusazwe eZimbabwe?
Nakho ukuthi amathuba akalinganiswa isingathi gender equality. Hayi, sisasekhatshana njengabomama ukuthi si-achieve sithandekile endaweni eziningi kwene ngathi ama-organization zabaningi ungakhangela omama yibo abaningi kuma-statistics kumbe i-population omama yibo abaningi ukudlula obaba. About 52% of the population in Zimbabwe is women. But the mothers, so many people, it's not a decision-making position. We are trying to get all of our family to come. Umama organizations are hard. Some mangas, but many of them are not standing in. We try to do right. We are seeing a tool and then a woman. Isikhathi esiningi bayabe befungulene ukuthi siyayenza into singathula baqhubekela phambili nedisizini abayabe yenzile. Ungakhangela kathesi umnangagwa nxa efaka abantu kumbe i-appointa ama-ministers sinabomama abayabe khona phakathi kukho ukuthi ibhura yakhona ingabe ingathula sabekile akunanto ehambayo. Sokuyisikhathi ukuthi thina umama yithi siyizitha. We are own enemies. We are in Zimbabwe. In Zimbabwe, Zimbabwe, I'm going to say this.
Before we continue, you have said something interesting there that you once inquired about this 50-50 opportunity, and the reply that is not enforceable. If you can also explain in English what exactly transpired around that issue.
Yes, I was asking about why are we not if gender equality is right, why are we not demanding it? Why are we failing to reach 50% if it's right? And they told me, it's a women lawyers organization, they told me that the section where it's speaking to 50-50, that 50-50 gender equality, is not enforceable. They're meaning to say, when the constitution was being written, I think most people ignored that part because the people were concerned about the part that brings power. In the forget about women's empowerment and the gender equality part. Because even if you look at some other women, when we elect women at top positions, most of those women, they don't even fight for other women's rights. They will be content with what they do, with where they are. I will give you a very good example of Togozani Kutu. Most people say, why were people not supporting a woman in Togozani Kutu? Do you know the reason why most women didn't support her? Because when she was at the top, she never wanted the women, some other women to be around her. She never groomed any women. So the women, they just played a coup. They did not even want to support her. Because when she had power, when she was there, she would appoint men instead of women. So you see, that's why I said we are our own enemies than the youth. So I think I'm waiting eagerly for this ruling. And if we like I said, I'm supporting these two organizations, one and Zwala, to say the truth, Mnangagwa. I'm anxiously waiting for the results and for the judgment. If the judgment comes to our favor, then we are done with this issue of gender equality.
But generally speaking, can you say there is a bit of a crisis there when it comes to gender equality, especially in politics? Won't you say enough has been done, say, in parliament or cabinet and other places, seeing that they try very hard to have this 50 representation?
Yes, they have tried, but what they've done mostly is piecemeal. If you look at this proportional representation, the 60 women that are supposed to be appointed by political parties into parliament and senate, it's like we are just even. Remember, it's ending with this coming elections, and we are done. And as MTC, we are saying we no longer want this 60 seats, because many will say, when you want a constituency, many will say, "Andi vilama constituency in Abu Mama." It's like now they are using that as a stopgap to say you cannot demand more than 60 seats, because we gave you 60. It's like we were given one silver platter, which is wrong. Even if we even got 60 seats, we still have the right to contest in constituencies. And the reason why most women are not contesting in constituencies, that again, it needs a lot of money to contest in constituencies. That's why you see most men become MPs in constituencies, and you will not find women. Why? Because they don't have money to campaign. It needs a lot of money. You need a car. You need to be mobile if you want to campaign.
Well, are we also saying economically women are not an advantage?
Yes. We see, like I said before, we are living in a patriarchal society which is male dominated. And the issue of culture, we cannot rule out the issue of culture, and you know, whereby you find women saying, when there are 50 women and 10 men, and there is an election, we want to elect a chairperson, the women will elect a man and leave some other women. Why? Because we were socialized in a way that only men can lead. Women are not supposed to stand in front of women. In as much as we are trying to educate women, but we still have some women that still believe in men, to say men are the only ones that can lead. Women can be secretaries, or they can be vice. If a woman, now if you look at the concept of gender equality in men organizations, they say they want the men to be chairperson, and then the vice, then women say gender, and then the woman becomes the vice chair. And when you come to maybe to meeting or the bodies that make decisions, you will find the chairperson, the secretary, or maybe the organizing secretary, the treasurer, are the ones that go into the main council where decisions are made. And the deputies, they don't go. So you find the chairperson will be a man, the secretary a man, the treasurer a man, the deputies will be women.
Child, for the girl child to also believe that women can lead.
Exactly. We start at home, as I believe, the socialization, how we socialize our children. you still find now, I have problems with women or with mothers who still socialize their girl children to say, we must wash plates, we must do the washing, we must do the ironing, we must clean the house, and the boy child is left playing outside or reading his books. We still have more than mothers that are still doing those practicing that stereotype that to say this is the role of a girl, this is the role of a boy. So we need to educate and re-educate the women in the men to say there are no roles that are said to be of boys or of girls besides childbirth. That's the biological setup, that's the only one that can determine whether a woman I'm supposed to be a children, as a man, I have my sex role as a male. But if you look at it nowadays, it's changing. Because some people are even changing their agenda. So we cannot really say this role is for men, these roles are for women. I would want to specifically thank now for the job that we are doing. We have started now identifying people that want to be councillors, to be MPs, to be presidents, women, and they are training them to say, if you are a councillor, what is expected of you? Do you know how to become a councillor? If you want to be a councillor, you have to join a political party, and then you have to be chosen. And they are doing a very good job. They are teaching women, and I've seen they're taking women even from rural areas. They're even training chiefs to say, if you are born in a chieftain family, then you are a girl. You have got the right to be a chief or to be a sub-chief. Even if you are a girl, it's now they are trying to change the mindset of the communities where these women are coming from. They are supporting these women. So I would like to thank WOW for the job that they are doing, and also other organizations, women organizations that have been there for a long time, or the likes of We True, the likes of Women Coalition, and of course our lawyers, the Zimbabwe Women Lawyers Association. So I think if we continue educating women and having programs like this on Studio Scandinavia, it will help women. I know if this is going to be listened by women even in the rural areas, they will start to appreciate to say, as a woman, I can also be a president, I can also be a mayor, I can also be a councillor, I can also be an MP, I can also be a chief.
Yeah, that's very interesting that you are also making an impact by having this show for women's shows. We are glad to hear that. Sesifika ke maphethelweni, ungabatshiyela liphi abazali? What of advice should you leave for the women who are raising the boys and girls, seeing that you are saying it's the mindset that sometimes makes women never make it to the top, because the other women are also brought up to believe that only a man can lead.
Okay,
now I'm going to
tell you
everything
about
the women.
Women are I'm not going to do that.
Yes, and signing off is your host, Chandekile Mtanga. We'll meet again.
I'm Marvelous Mtanganya here in Washington, where we are actually broadcasting from home, and this is a pre-recorded program.